manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wemuvhuro, mbudzi 29, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City, hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reWorld Health Organization royambira kuti mhando itsva yechirwere cheCovid-19 yeOmicron inogona kukonzera matambudziko makukutu pasi rose. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19. Mukuru weZimbabwe Investment and Development Agency vaDouglas Munatsi vashaya nhasi mushure mekutsvira mumba muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reWorld Health Organization rayambira kuti mhando itsva yechirwere cheCovid-19 iyo pararira zvakanyanya yeOmicron inogona kukonzera matambudziko makukutu pasi rose. Mhando yeCovid-19 iyi yatove munyika dzakaita seSouth Africa, Botswana, Britain, Canada, Hong Kong, Australia, Israel nedzimwe. Mhando iyi yapa kuti nyika dzakawanda dzirambidze vashanyi kubva kuZimbabwe, South Africa nedzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzichiri kuongorora kuona kuti nhomba dziripo dzingashanda here kudzivirira mhando itsva iyi. Asi imwe kambani inogadzira nhomba yeModerna inoti mukutanga kwegore rinouya inenge yava ine nhomba yekurapa Omicron. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata vakambotungamira chipatara chechitungwiza uye vari munyori musangano reZimbabwe Medical Association Dr. Enoch Maida, tikatanga nekuvabvunza kuti sei chirwere cheCovid-19 chichiuya nemhando dzakasiyana siyana.
Tinotenda nomubvunzo wenyu, muchaona kuti tachiona wemhando yevirus eutachiona wakazikanwa kubva kare kuti ukana ukati gare gare hunoshanduka pamamiriro aho, uye izvi zvinoita kuti kurapika kweutachiona hwemhando yevirus kusava nyore. Ndosaka muchizoona paine kurudziro yokuti regai muviri ubatsirike kuti uite masoja anokwanisa kurwisana noutachiona hwevirus.
Saka poitwa sei Dr. Maida kudzivirira kupararira kwechirwere chacho?
Kazhinji kazhinji muchaona kuti utachiona hunoda kuti vanhu vabaiwe nhomba kana kuti vaccine inoita kuti muviri ubatsirike kuti ugadzire masoja anenge akanangana noutachiona hwevirus ihwohwo. Ndokuti kazhinji vanhu vakwanise kurapika zvizere. Mapiritsi angavapo hongu, asi kazhinji kazhinji vanhu vakawana nhomba dzinoenderana noutachiona hwevirus ihwohwo hunenge huchida kurapika zvinobatsira zvikuru. Izvozvo ndo zvinoita kuti muone kuti nyangwe vana vachizvarwa vachikura zviya vachi vadiki vanobayiwa nhomba dzakasiyana siyana dzinenge dzichienderana nezera ravo.
Chinangwa chinenge chiri cheyapa?
Kuitira kuti vakwanise kubatsirika kuti vawane masoja emuviri anenge achinangana neutachiona hwemavhairas akasiyana anokonzera zvirwere zvakasiyana siyana. Izvi ndizvo zvinoenderanawo nyangwe neCovid-19 ivhairasi inenge iriko, asi muchaona kuti inoshanduka pamamiriro ayo. Ndosaka muchiona kuti tinenge kunenge kuchipiwa mazita akasiyana siyana, yamboya ichinzi beta, yamboya ichinzi delta, yamboya ichipiwa zita ripi. Iko zvino tava nekamhando kari kutarisirwa kanonzi Omicron. keutachiona huo we COVID 19 vamwe vanokatika B11529 asika utachiona wakaonekwa wakatanga kuonekwa pa Botswana waonekwa mu South Africa watekeshera munana Gauteng province ku South Africa iko wachiona kuti akamhando akake utachiona we COVID 19 virus utachiona kunenge unokurumidza kuti pararirei kudarikidza dzimwe mhando dzadarika uye unokwanisa kukonzera kurwara kwakati simbei.
Asi pane ruzivo here rwakanyatsokwana kuti kamhando aka tanga akwanise kurapika sei kana kuti kudzivirirwa sei?
Vanhu vachiri kuita tsvakurudzo kuti vanyatse kuona mamiriro eutachiona ihwohwo hwemhando iyoyi uye kuona kuti hunganyanya kukonzera kurwara kwakadii pamunhu kana akabatwa nahwo. Asi muchaona kuti kurudziro inenge ingoripo ndiyoyo yokuti vanhu ngavabayiwe nhomba, vanhu ngavavhaksinetwe kuti vabatsirike kuti vawane kudziviririka nyangwe pamhando dzakasiyana siyana dzemavhairasi dzinenge dzichiuya saidzodzi.
Vakambotungamira chipatara chechitungwiza uye vari munyori musangano reZimbabwe Medical Association Dr. Enoch Maida vari parunare muHarare. Vagari vemumasvingo varugara vakabatira hana maoko mushure mekunge vari kudzidzira urayiridzi makumi masere nemumwe vabatwa nechirwere cheCOVID-19 nemusi wemugovera mudhorobha iri. Godfrey Mtimba anotipanyaya inotevera.
Mumwe mugari wemumusha weHillside, amai Jesse Mungu, vanoti vari kutya zvikuru sezvo vachigara nevana vanodzidza pachikoro ichi.
Saka ini ndiri kuti semugari dai vahurumende yakurumidza kuona zvekuita kwekugadzirisa kuti chirwere ichi chisapararira, nekuti izvozvi zvinhu tiri kuona kuti vanhu vese vapanika nenyaya yekuti hatisi kuziva kuti vana ava vabatwa vatesta positive haisiyo here new variant, uye toda kuziva kuti hurumende iri kuti chii nenyaya yemabhodha.
Mukuru wechikoro cheMasvingo Teachers College vaBenson Mutambudzi varamba kutaura nevatori venhau nezvedambudziko iri vachiti bazi rezveutano ndiro chete rinokwanisa kutaura nyaya yacho, asi sachigaro wesangano rinozvimirira roga rinorwira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano recommunity working group on health Masvingo, amai Andrews Takaedza vati hurumende inofanira kutora matanho akasimba sekuti vanhu vari panze vasapinde pachikoro ichi uye vari mukati vasabuda achisangana neveruzhinji senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Tinoti takusiyano kuti vazhinji vevanhu vanobva paMasvingo Teachers College vamwe vanobva muzimba kungange vashandi vacho havagaripo vari vachishanda vachibva mumarokesheni emumasvingo ebe. Tinoreva kuti panotoda kutogwa temo wakasimba kutarisa vaya vanobva kumba kutoti vatestiwe kuti havana here, uye kuona kuti ivavo varimo vagara mukwarandaini,
nekuti Masvingo sezvairi inzvimbo inosangana vanhu vakawanda vanobva Joni vanobva kupika zvingatopa kuti Masvingo izova red spot yakasimba.
Mutauriri wekomiti yeCOVID-19 Task Force Masvingo Varojas Imai vati hundu hwevabatwa nechirwere ichi hunogona kukwira nhasi sezvo kuri kuitwa vheneko yevamwe vadzidzi vadzidzisi nevashandi vepachikoro apa.
Dambudziko remacases eCOVID-19 muprovinsi yeDemasvingo riri kuratidza kuti raakutanga zvekusimuka. Izvozvi izvi tiri kuona paMasvingo Teachers College tine vana vanosvika iwo 81 vakaita positive Friday neSaturday. Matesti achiri kuenderera mberi, nhamba iyoyi inogona kukwira kupfuura ipapo. Dambudziko iro riri raraita kuti tione tese kuti COVID-19 tichinayo mukati menyika.
Vairi mai vati hurumende haisati yazivisa kuti mhando yeCOVID-19 iri pachikoro ichi ndeipi sezvo vakamirira kuudzwana namazvikokota vari kuHarare vari kuita ongororo pari zvino. Vamwe vagari vakaita savaadlife tangai vanoti hurumende inofanira kuona kuti nzvimbo dzekutandarira dzeveruzhinji kunyanya mabhawa dzambovharwa sezvo vana vazhinji vezvikoro zvepamusoro vachishanyira nzvimbo idzi munguva dzekupera kwesvondo kundotsvaga mafaro.
Vana vazhinji vacho vamwe vanouya kumabhawa kwatizvitandarira mabhawa hatisi kusikirimiwa vatingopinda tingopinda mumba, saka zvinototyisa zvichakonzera kuti korona zvari mumasvingo mose nemumalokesheni, nekuti vamwe vacho ipapapa ukatsva kuti hazvinde vana vegreat Zimbabwe ende hapana akomodesheni nekuti vanhu vakomodhedzwa vari panzvimbo 1, saka zvinotityisa isu. tajitarisira kuti hurumende dai yambovhara mabhawa wozovhurawo kana zvisine zvanama.
Vamwe vagari vanoti dai hurumende yambovhara zvikoro vana vachidzidza pamadande mutande. Zvichakadaro, bazi rezveutano rinoti nezuro hapana munhu akafa nechirwere checovid-19 munyika, zvichisiya vakafa kubva pachatanga vachiri zviuru zvina nemazana manomwe nevashanu 4705. Vanhu makumi mana vakabatwa nechirwere ichi, zvasiyawo vabatwa nechirwere chibva zvichatanga kupararira vave zviuru zana nemakumi matatu nematatu nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete. Vanhu vabayiwa nhomba chekutanga munyika vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana manomwe nemakumi manomwe nemakumi matatu nevaviri 3,770,032. Vabayiwa nhomba yepiri vari mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe ane vanomwe nemazana masere nevasere 2,997,808. Hurumende inoti ine urongo hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba mukupera kwazviita. Ndakamira Studio 7 Masingo, ndine Godfrey Mutimba.
Bato MDC Alliance rinoti mapurisa kubiriri kuchimanimani mudunhu reManicaland arambidza kuitwa kwemusangano weutungamiri webato iri mudunhu diki kana kuti district executive muward 17 achipa zvikonzero zvisina kujeka. Mutezeri wemutauriri weMDC Alliance vaGift Ostalo Siziva vanoti musangano uyu wanga usingadi mvumo yemapurisa kana kusungira kuti bato ravo ritangira vazivisa, sezvo wanga usiri musangano wanga uchitirwa pajekerere asi kuti pamusha pevanhu. Studio 7 yakundikana kubata mapurisa ekuchimanimani kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi mutauriri wemapurisa nyika yose Assistant Commissioner Ponyati vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vanzwa kana kupirwa nezvenyaya iyi. Vasiziva vaudza avo Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti zviitiko zvakadai zvinoratidza kuti hurumende haisi kuda kuti bato reMDC Alliance riite misangano yaro, sezvo iri kutya kubviswa pachigaro musarudzo neMDC Alliance.
Danu ya sedza mapurisa kuti amise musangano wedu wanga uchiitwa ine private residence patanga tine madhidha zvedu ari about 20 vachiita musangano wedistrict executive kubiriri kuManicaland tichionesana mafambiro atinoita semusangano. Saka ndodambudziko ratirikusangana naro.
Manga makapiwa mvumo here nemapurisa yekuti munge muchiita musangano iwoyu?
Musangano wekudzimba hauni tiperensi from the police nokuti mutemo uri very clear, law and order maintenance act iri clear pakuti misangano inopukwa ndeipi. Misangano inoitwa pajekerere yatinoti mapublic space ndo musangano inofanira kubhukwa, asi vanhu vanobvumidzwa kuti vaite musangano muzimba.
Pane vasungwa here pachiitiko ichi?
Parezvino mapurisa anga achitaura nedistrict leadership yavaenda nakuquestioning but hapana munhu wanga achinzi achosungwa. Ndo ripoti yatinayo kuno kukunishina.
Imi sebato maona sei chiitiko ichi uye chinosiya papi kushanda kwenyu sebato munyika?
Munyika muno ndo nyaya tachitaura kuti MDC kuzanupf ibato rakatopanwa nekuti havati kuti vanhu mutiite musangano weza misangano muhombe kana musangano mudiki, nekuti zanupf iri kuona kuti vanhu veMDC Alliance iri kutungamirwa navachamisa vakaramba vachiita musangano. Munogona kuita problem panyaya yekuti varamba vakabatisira pachigaro chehurumende, asi tinoenda mberi nemusangano yedu nekuti MDC ipolitical party yakaregistrisa pamutemo, haise bhanji political organization.
Mutauriri weMDC Alliance vaGift Ostalo Siziva vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7 muHarare. Mukuru weZimbabwe Investment and Development Agency kana kuti ZIDA vaDouglas Munatsi vashaya nhasi mushure mekuchira mumba muHarare. Vamunatsi vanonzi vatsvira mumba mu9th floor pana 5th street naJosiah Tongogara Avenue muHarare. Mapurisa anoti achiri kuferefeta chakonzera moto uyu, uyo wanzi watanga nenguva dza4 mangwanani. Vamunatsi vakamboshandira banga rebank ABC. Mumashoko kuvatori venhau sangano Reynolds Fields Owners Association rinoti vamwe vagari vadaidza motokari dzekudzima moto dzefire brigade asi hapana zvadzakwanisa kuita kubatsira vamunatsi kunze kwekungoona kuti moto uyu haupararire kune dzimwe dzimba. Mwe madzimai emudunhu remashonaland west aishungurudzwa nevarume mudzimba akawana rubatsiro rwekudzikamisa pfungwa kana kuti counseling pamwe nemari dzekuvamba mabasa ekuzvishandira nemaoko. Madzimai aya anoti upenyu hwavo hwashanduka kubva zvavakatanga kuzviitira mabasa avo. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Madzimai aya ave kusvika makumi matanhatu ari kupfuya huku dzekutengesa mazai pasi pechirongwa chinosigirwa nesangano rakazvimirira reFamily AIDS Caring Trust kana kuti FACT rinoshandawo neNational AIDS Council kana kuti NAC pasi pechirongwa chinonzi Safe Place. Mumwe mudzimai wekuNorton amai Chenai Chipuriro ava vairohwa nemurume wavo pose paiuya akadhakwa kumba vanoti upenyu hwavo hwashanduka zvakanyanya kubva zvavatanga kuchengeta huku dzemazai ayo vanotengesa vachiwana mari yekutenga zvekudya izvo vaigaronetsana nemurume wavo. Mumwe wemudzimai ari kuchengeta nekutengesa huku ndiamai Irene Gweshe vanoti vave kukwanisa kuriritira mhuri yavo.
Chirongwa ichi chakatifarira zvisingaiti nokuda kwokuti maproblems anganyanya kutiwandira neyekuti iwo mukadzi tisingashandi baba ndovanenge vachienda kubaba saka pavanongozouya nemari chete ndovakutaura kuti ndakuda kutinotisa kuti chichi zvese vaida vatanga kutokopota hondo yototanga.
Amai Chupikai Chiwashira vanotiwo vainge vave nechirwere chemoyo kana kuti BP nekuda kwekushungurudzwa vanoti
hai zvinhu zvese zvakati nani zvaanani nokutoti ndotoona kutoti kurwara vacho kwatodzikira ndakusikira nichiwana zvokuita babo vakauyawo vanotosvika vachitoonawo kuti huku dzanyu dzatosikira sei dzadii dzadii havachaachazve zvekuti ukasvika mune chimbopopotedzana.
Mukuru weFACT mudunhu remashonaland west amai Virginia Chausa vanoti Safe Place chirongwa chinosangana madzimai nevanasikana vachikurukura matambudziko avanosangana nawo mudzimba.
Iproject Safe Space inongoreva kuti nzvimbo yakasunungoka, nzvimbo isina mhirishonga yatinoshanda nemadzimai nevasikana kudzivirira kudzikisira dambudziko remhirishonga mudzimba.
Abaita usavanoti sangano ravo rakaona kuti kubatsira madzimai nemashoko chete pasina chekubata hakuna zvakunobatsira.
Saka takaona kuti program iyi kunowanikwa zvinhu zvakawanda counseling yokuti kana ndave ndine dambudziko rangu ndinobatsirwa asi kana ndabatsirwa nedambudziko rangu nevamwe vatakatrena tinobva tachiwana futi zvekuita vamwe vari kuita zvehuku vamwe vari kuita zvemazai zvakasiyana siyana kumareserva vamwe vari kutoita zvembudzi nenguruve.
Chirongwa ichi chakatanga nehuku zana nemakumi mashanu dzakapiwa madzimai gumi nevashanu avo vakadzichengeta ndokuwanda kusvika pamazana manomwe nemakumi mashanu. Vakapawo mamwe madzimai gumi nevashanu huku zana nemakumi mashanu kuti vatangewo bhizinesi ravo. Izvi ndizvo zvinoitika nguva dzose zvopa kuti madzimai akawanda awane chouviri. Amai Tausa vanoti madzimai akashungurudzwa chete ndiwo anopinda muchirongwa ichi. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nengo dzedare reparamende muAmerica dzakatarisana nebasa rakawanda rinofanira kuitwa mukupera kwegore. Izvi zvinosanganisira budget remari inosvika matrilioni maviri dzakaparurwa nebato remaDemocrats asi pasina kunyatsowirirana kuti ritambirwe. Mari iyi yakanangana nezvinhu zvakaita seutano, kubatsira mhuri uye kushanduka kwemamiriro ekunze. Rimwe dambudziko rakatarisana neCongress nderemari inoshandiswa nehurumende sezvo chibvumirano chenguva pfupi chakaitwa muna Gunyana chosvika kwamvura yacheka makumbo musi wa3 zvita. mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika. Vamwe vanhu vakaremara muSouth Africa vane muviri usingakure vari kuchema chema kuti zvivakwa zvemunyika iyi hazvina kugadzirwa zvichitarisawo matambudziko avakatarisana navo zvekuti kuti vapinde mune mamwe mahofisi zvinonetsa zvikuru. Rimwe sangano riri kubatsira vanhu ava rinonzi Little People South Africa rinoti kuwanawo kana nyanzvi munyaya dzezveutano dzinobatsira vanhu ava zvinonetsa zvikuru kumaruwa zvinoguma zvopa kuti vakawanda vaende kunotsvaga rubatsiro kuJohannesburg neCape Town. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere chegoma mutezo huri kuramba huchikwira zvakanyanya munyika zvinonzi zviri kukonzerwawo nezvirwere zvemoyo kana kuti blood pressure uye chirwere cheshuga. Kiri Mudzamiri anotipanyaya inotevera.
Vanhu vanodarika mamiriyoni mazana matatu kana kuti 300 million pasi rose vane chirwere chemoyo chinogona kuti vagume vaoma mutezo. Pavanhu ava panawo vaObet Murwira vanobva kwanyashanu kubuhera. Vamurwira avo vari kugara nemwana wavo muHarare kuSouthley Park.
Ndakarohwa neBP 1981 ndikaiswa muHarare ndakafa. Kazomuka nayo 92 ndachibvandarongwa neshuga. BP inokwezva shuga achibvandarongwa neshuga muhospitari imo tambudzika. Kuzosvika 94 ndichibvinza retaiswa apo inza ndatovaka kamba kangu pamusha. Kuzoti 2018 ndichibvandarongwa nestroke muna April. Kubva 2018 April nanhasi zvingo kushika nayo stroke. Zvino zvese izvi yanga yakuta ndiita maronza yanga yakutoita mhopu saka ndiri kungoshupika. Stroke yakandirova 2 times yakatanga kurova musana ichibva yazorova rwese kubva kumusoro kudai.
Nyanzvi munyaya dzezvemitezo vaHelcas Mbiru Chourombo vanoti kuoma kwemitezo kunokonzerwa netsinga dzinenge dzabvarukira muhuropi.
Munhu paanoita stroke mitezo yake inooma, kwete kuti mitezo yacho ndiyo inenge yakanganisika. Huropi hwake ndounenge kuvadziwa nestroke. Saka kunyanga achida kufambisa mitezo inoramba kufamba nekuti huropi kunobva pfungwa manzwiro zvinenge zvavhiringika. Saka stroke kazhinji inokonzerwa muvanhu vatema nehigh blood pressure. High blood pressure inokwanisa kubvarura tsinga dzeropa muuropi. Saka ndo zvinoita kuti stroke ikonzere mitezo kuoma.
Vachorombo vaendera mberi vachiti
saka kana munhu akasarapwa blood pressure iyoyo zvinoreva kuti anokwanisa kutoita imwe stroke nekuti honzero yestroke inenge ichiripo. Saka chikuru kurapa zvinokonzera stroke kuti usazoita imwe stroke. Uyezve kana waita stroke physiotherapy inobatsira kuti udzidzire futi kufamba, kuzvichengeta, kugeza nezvakadaro. Hairapi stroke, inobatsira kuti udzidzire kuita ngo watove mwana ari kudzidzira kufamba nekugara. Ndo manakiro ephysiotherapy.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Josepha Chiripanyanga vati zvakakosha kuti vane zvirwere izvi vadye chikafu chavanenge vakurudzirwa navana chiremba.
Stroke hazvoti tikaita stroke nhasi hauchakwanisa kuita imwe stroke zvakare. Kana BP karamba yakakwira iri yakonza stroke yekutanga unokwanisa kuita stroke yepiri. Saka imagine kuti wakakuvara papoint 1 vanokukwara futi panext door patch nenyaya yeBP panobva paita wese. Saka ukaita mastroke anotevedzana kaita stroke kutanga zvoita chipiri kukaita chitatu machances ako ekusurviva mastrokes aya anoita mashoma. Ndisati tikurudzira kuti kana ukanga waita stroke tinyatsokurapa. Kana iri BP toikontrola ita normal kuti usaite zvakare imwe stroke. Kana iri shuga toikontrola ita normal. Kana iri cholesterol toidzikisa ite normal kuti usaite zvakare imwe stroke.
Ko munhu angaziva sei kuti ave kuda kuoma mutezo? Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti munhu anogona kutanga kunzwa kupera simba, kutadza kusimudza ruoko uye kutadza kunyemwerera zvakanaka. Kazhinji zvinoitika kudivi rimwe chete remuviri. Vanhu vanogona zvekare kutadza kunzwa uye kutadza kutaura zvakanaka vachikweva mazwi. Vamwe vanotadza kumira zvakanaka kana kutadza kumedza. nyanzvi munyadzi zveutano dzinoti kana zvadai zvakakosha kuti varwere vamhanyiswe kuchipatara. Ndakamirira kuti Joseph Muharare, ndini Kiri Mudzamiri.
Murie Nhabvu iri kuchema, mutambi wenhabvu wepagedhe wechikwata chetriangle Ronald Mudimbu, uyo akashaya nezuro mushure mekurwara nechirwere chekuoma mutezo mwedzi wapera. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chekwata chetriangle charwadzikana zvikuru nekushayikwa pamudimu uyo akashayika vachangobva kurova Dynamos 1-0. Muraridzi wetriangle Taurai Mangwiro anoti muriese yemashuga shuga boys iri kushaya kuti chii chaicho chaitika mukushaika kwemutambi uyu.
Tine urombo kuzivisa nezvekushayikwa kwaRonald Mudimu, kokipa wedu akashayika nezuro. Tinonzwa kurasikirwa zvakanyanya sechikwata.
Mangwiro anoti Mudimu mutambi aiteerera vararidzi vake nevakuru kwaari achitsvaga mazano eupenyu.
Mushandi anga achishandika naye zvakanaka, anga achiteerera varayiridzi, unhu hwake uri hwakatwasuka uye anga achiita zvakanaka chose mune zvizhinji zvaanga ari kuitira chikwata chedu.
Panguva iyoyo triangle yanga ichangobva kupemberera yarova Dimbare 1-0. Dimbare netriangle dziri pachinhano chechipfumbamwe yakaenzana nechicken in pamwe nezpc Kariba pamapoints matanhatu. Pamusoro pavo pane Black Rhinos, Blauwe Chiefs, Herentals neNgezi Platinum Stars pamapoints mana. FC Platinum Stars ndiwe rikutungamira makundano aya pamusoro peManika Diamonds nezvibodzwa, sezvo zvikwata zviri izvi zvakaenzana pamapoints matanhatu. Zvikwata zviri pasi pasi mugungano iri iTenants, Capes United, Wawa, Cranbourne Bullets, Harare City, Blauwe City, Highlanders neYada. VPSL havasati vazivisa kuti kune mitambo yeligere svondo rino uko kune fainari yeChibuku Super Cup. FC Platinum neNgezi Platinum Stars ndidzo dziri kusangana mufainari iyi nemugovera kumandava stadium kuzvishavane. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk na8pm nhasi manheru chiri kutarisa nyaya yechirwere cheCovid-19 chochikirwa kuti chinogona kutanga zvakare kupararira zvakanyanya pasi rose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kuzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 6175 7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Sangano reWorld Health Organization royambira kuti mhando itsva yechirwere cheCovid-19 yeOmicron inogona kukonzera matambudziko makukutu pasi rose. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19 munyika. Mukuru weZimbabwe Investment and Development Agency vaDouglas Munatsi vashaya nhasi mushure mekutsvira mumba muHarare. Tabata suka kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.